Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tirosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 27 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndanzwa kusununguka uyezve kugona kufema kuziya kuti zvinhu zvinenge zvaakutora gwara ratatakatarisira.
Dare repamusoro ratura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvevasori vaDidmas Mutasa Mbune vanokwanisa kuendeswa kumatare nemhosva dzinonzi vakapara vachiri muhurumende.
Dai wari vamwe vatuonawo sevanhu kuvhota tinovhota vatiporo kodzero dzedu tiri kumbunyisidzwa ngavatuonewo sevanhu.
Amai Grace Mugabe vopomerwa mhosva yekuzvidza dare repamusoro nekutuma mapurisa kuti apwanye dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou.
Karohwa first round akachohwa chibhakera chimuti arwadziwa chaizvo kuti andakafungidzira kuti achasumudza flag yeZimbabwe.
Vakawanda munyika votaura nezvekurohwa kwakaitwa Charles Manyuchi mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reHigh Court nhasi rapa mutongo wekuti zvakakodzera kuti vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaDidmas Mutasa vamiswe pamberi pematare vakazvimirira voga semunhu panyaya vari kupomerwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko. Muzvare Mukoko vanoda kuripwa navamutasa mari inosvika 220,000 pamusoro pekupambwa uye kushungurudzwa kwavo nevasori mugore ra2008. Muzvare Mukoko vanoda kuripwa navamutasa nekuti ndivo vanoti vakanga vachitungamira bazi rezevasori pamwe chete nevamwe vanosanganisirawo Brigadier Asha Walter Tafumanei naChief Superintendent Peter Magwenzi. Asi Magweta evatatu ava anga achiramba kuti vatongwe vari vanhu vakazvimirira voga sezvo mhosva yavari kupomerwa vanonzi vakaipara vakamirira hurumende. Asi izvi zvarambwa nedare repamusoro. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata Muzvare Mukoko avo vanoti vari kufara zvikuru nemutongo uyu.
Ndanzwa kusununguka uyezve kugona kufema kuziya kuti zvinhu zvinenge zvaakutora gwara ratatakatarisira, nekuti isusu ndo zvatatagara taita kuti ndivo vanofanira kungoripa nekuti ndivo vakapara mhosva. Hazvingakodzere kuti mhuri yeZimbabwe yagara iri kutambudzikawo zvayo kuti ipatsanidze cheuviri, ndovo mari dzavo dzemitero ndo dzoenda kunoripira vamwe vanhu vanotyora kodzero dzevanhu vachiziva zvavo zvavari kuita.
Saka nyaya yenyu yekuda kuripwa navamutasa nevamwe vavo iyi ichapinda rini mumatare edzimhosva?
Izvozvo hatisati tave kuziva, asi tirikungoziva kuti iri danho tariyambuka. Tomirira kunzwa kubva kumatare edzimhosva kuti chinhano chinotevera chinezenge chakupinda kumatare rini.
Mungati here mutongo uyu uchabatsira pakudzivirira kushungurudzwa kwekodzero dzevanhu, kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemakurukota ehurumende, zvikuru sei avo vari munyaya dzesecurity?
Ndinofunga kuti zvichabatsira, nekuti munguva yapfuura vanhu vanga vachingoita zvavanoita vachiziva kuti kune kwavanozoenda kuti vanotsvaga rubatsiro, kana kuti kune kwavanozoenda kunozonogadziriswa zvavanenge vakanganisa. asi zvine izvi sekutaurwa kwazvinoita kuti hanzi kana tazofa munhu nemunhu achanomira nezvake. Saka zviri kubuda apa ndezvekuti munhu nemunhu ngaamire nezvake zvaanenge aita. Nekuti hatingati isusu munhu ari kuti basa rake rinogoita basa sei izvo zvisina kunyorwa pajob description kuti unoenda kunopamba vanhu uyezve nekuzovashungurudza. Zvese izvozvo hazvipo kunyorwa pamabasa avo. Uye munoziva kuti Constitutional Court yagara yakaburitsa mutongo kare kuti hurumende yakatyora kodzero dzangu. Saka teiye zvinezvi hatakungotsvaga kuti ivo vakanga vakabata basa irori ndivanani vamire nenyaya dzavo. Mune ramangwana tinotarisira kuti vanhu vachaita vafunga ruviri rutatu kuti ndoita here izvi kana kuti kana zviri kumbe kwemutemo wobva wangoziva kuti handibatani nazvo nekuti ukanobatana nazvo zvichangonangana newe iwe dungamunhu.
Muzvare Justina Mukoko ndiwo mutungamiri wesangano rinorira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project. Vanga vachitaura vari muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka papurazi reArnold Farm kana kuti Manzou kumaZoe, uko kune mhuri dzinodarika mazana maviri dziri kudzingwa papurazi iri kuti ripiwe mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Nemusi wechishanu, mutongi wedare repamusoro vaFelistus Chatukuta vakati mapurisa ambomira kupwanya dzimba dzevanhu ava, asi vagari vepapurazi iri vaudza Studio 7 nhasi kuti mutongo uyo hausi kuteererwa nemapurisa. Tabata mumwe mugari wepapurazi apa vaparadzai murambiwa.
Kuno kumanzou zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka, hazvina kumira zvakanaka zvachose. Inini kufunga kwangu ndaifunga kuti nyika kana ino mutemo ndounoteedzerwa. Saka ndandisingazivi kuti mutemo unoteedzerwa nesu vana vadoko chete pazvidanho. Vanenge vaine zvidanho zvepamusoro havateedzeri mutemo nokuti koti yakatonga zvakanaka ikati zviri kuitwa mumanzou ngazvimiswe. Asi iye zvine izvi hazvisi kuteerwa nokudawo kuti vanhu vari kuzviita vati mapurisa ari kuuya muno vari kutaura kuti munhu ari isi hatinewo nezvinhu zvatingaita nokuti ari kutituma mukuru ndiamai mukapa.
Saka kubvira zvakanzi nedare vambomira vari kuita sei pari zvino?
Kutaura kwandiri kuita izvozvi nditori pasango havatori muno izvozvi, vakatondiona vatondibata kuti izvozvi izvi vana vechikoro vari kunyora tei havasi kuenda kuchikoro mangwana. Kwavari kuenda kwacho ndichaenda here mangwana kana kuti ndondoti Minister of Education timbomirai mwana wangu adzingwa kumanzou? Ndiri kuda kuti inini agonyorawo testi. Saka kodzero dzevana dziri kuteretedzwawo here nenyika handidzii?
Vamuri kuti vamwe vari kumanikidzwa kupinda marori ava vari kuendeswa kupi?
Vari kuendeswa kuten of Mutora Shanga, vamwe vari kuendeswa paZanado, vamwe vari kuendeswa kuTate. Vari kungoti pavasvika pavanongoona kuti panapo vobva vangokusiyai papoteni. Nezuro kwako ine veStandard vakaenda ukoko vakatondovaona vakangounganidzwa pasango.
Ko zvavari kumboti takakupai minda asi hamusina kuenda ikoko ichokwadi here?
Hatikuna minda yakapuhwa. Minda kana wapuhwa chinhu unopuhwa nechicha netsamba. Ini ndinonzi paradzai murambiwa. Ndine chitupa chinonzi paradzai murambiwa. Kana ndapuhwa munda unofanirwa kudedza zita rangu. Kana ndichingonzi ndakapuhwa munda pasina ofa repa ndinoendapuhwa kudii?
Saka imi makaenda papurazi apa riini chaizvo?
Takauya muno mugore ra2000.
Pane zvamaa makarima here papurazi apa gore rino?
Hazvitauriki kungotiwo muri kure. Hazvitauriki vanhu vane chibage chavo chavari kunzi vasiye. Tiri kutoshaya kuti kuda ndochavachiva havo kuti vatorewo vane matumbi isu hatifanirwi kunge tichirarama.
Mumwe mugari wekumanzou vaparadzai murambiwa vanga vari parunare kumanzou kwakare. Vanhu vari kunyanya kuomerwa nezvinhu kumanzou kwakare madzimai sezvo vaine basa rekuchengeta zvakare vana. Tabatawo mumwe mudzimai ari papurazi apa amai Susan kufa kunesu.
Hazvina hazvina kumbosirira mushe. Tiri panguva yakaoma, vana chaivo akabatwa achifamba ari kukandwa murori achiendwa naye ndiwo mubereki waSara. Kana ukaviga zvinhu zvako usindiroda kumirira kuti ndizokohwa zvinhu zvangu, vari kutsvaga muchibage vachitora zvinhu vachitidza vachienda nazvo.
Ko zvakanzikana nedare izvi ngazvimbomira kuitwa? Hapana ari kuzviteerera.
Tiri kutoona kuti hakuna dare rinokwanisa kuvatonga nokuti dai vaitongeka dai vateerera dare. Ende tichinzwa mapurisa ari kuti atumwa naamai. Asi mai chaiwo wakabereka sekuberekawo kwatakaita handione mai kuina amai werudzi rwakadaro.
Imi mune vana vangani?
Inendi le 5.
Saka pari zvino vari kugara kupi chaizvo?
Musango kutoti tisteni zvarisatira buda tobika chibage topinda musango nechapo dzezvibage kuti tisawanikwe pamusha.
Saka mapurisa aripo vakawanda zvakadii?
Mapurisa anodarika kuma 70 because vari kuya nema UD2 nema madefender 2.
Vanhu vari kurohwa here kana kuti varingosungwa hawo chete?
Ukaramba kupinda mumota vari kutopambama chaidzo uchisungwa ukandwa mbira dzako ndomumota.
Zvino nemvura iri kunaya iyi zvinenge zvakamira sei mamusango mamune macho makawanda?
Zvino zviri kutotota zvirimo mumasango hupfu zvatinenge tiinazvo zviri kutota kana nzara izvo kuti ane nzara kana kuti ubike hauna pekubikira nekuti unotya kuti ndinomanikidzwa zvandisingadi.
Saka kuri kuti vakateerera iwo amai munoda kuvaudza mashoko ekuti kudii?
Dai wari vamweka vationawo sewani kuvhota tinovhota vatitoro kodzero dzedu tiri kumbunyisidzwa ngavationewo sevanhu.
Mumwe mugari wekumanzou amai Susan kufa kunesu vari parunhare kumanzou kwakare. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland central vamartin dina vanoti amai mugabe havana kutora purazi asi kuti vakatokokwa nehurumende kuti vauye kuzorichengetera mhuka. Vanoti hurumende yakatora purazi iri mugore ra2006. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Katrina Lang vanoti nyika yavo inoshuvira kuti muZimbabwe muve nesarudzo dzakachena dzinotambirwa nevanhu vose, vachiti Britain iri kutarisa nemaziso matsvuku kuti hurumende ichawana sei michina yebiometric voter registration. Vati nyika yavo inonzwisisa kuchema-chema kwemapato anopikisa panyaya yekuti michina iyi inofanira kuwanikwa nenzira yakajeka. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwechiitiko chekukumikidzwa zviri pamutemo kwembatya nemimwe midziyo inoshandiswa pakurwisa moto muBulawayo nhasi, Ambasada Laing vati nyika yavo inoshuvira kuti Zimbabwe iteedzere hwaro hwesarudzo hwenyika dzeSADC uyewo kuti iteerere zvakataurwa nevesangano reAfrican Union pane zvinofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Ambasada Laing vati hurumende yeBritain haingakwanise kupindira padanho rakatorwa nehurumende rekuti ndiyo ichatenga michina inoshandiswa pakunyoresa vavhoti, asi vati muzinda wavo uri kutevera wakatarisa nemaziso matsvuku kuti izvi zvichaitwa nenzira yakajeka.
For the government to decide the type of equipment it wants to procure for an election, we're not trying to interfere.
Isati tapindiri pakutorimende iri kuti ndiyo inofanirwa kwaiyo inobhadhara mishina yacho, asi tinoshushikana zvikuru kana zvisiri kubuda pachena.
Ambasada Laing vange vari munyarikani pachitiko chekukumikidzwa kwembatya nemichina inoshandiswa pakurwisa moto kukanzuri yeguta reBulawayo nevesangano reOperation Florian, rinovesangano rekuBritain rinoshanda rakazvimirira rega mukubatsira vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana munyaya dzekurwisa moto. Ambassador Laing vatenda vaShepherd Ndlovu vanove chizvarwa cheZimbabwe asi vachishanda vari kuBritain ava vakabatsira kuti hukama pakati pekanzuro yeguta reBulawayo nesangano reOperation Florian huvepo. Vati kunyange hazvo hukama pakati pehurumende yeZimbabwe neyeBritain huchimbonetsa, rubatsiro rwakapiwa nesangano reOperation Florian hunoratidza kusimba kunoramba kwakaita hukama pakati pevanhu venyika mbiri idzi.
The UK and Zimbabwe have a difficult relationship. It's not always easy being the ambassador.
Hukama pakati pehurumende yeZimbabwe neyeBritain hunombonetsa chose, uye kuva mumiririri wenyika yeBritain muZimbabwe chinhu chisiri nyore.
Kanzuro yeguta reBulawayo yakatanga hukama nesangano reOperation Florian mugore ra2009 uye kubvira muna 2011 kusvika pari zvino kanzuru iyi yawana motokari 10 dzekurwisa moto uye vashandi vayo vachidzidziswawo nezvekurwisa moto. VaMartin Moyo, meya weguta reBulawayo, vati rubatsiro rwavari kuwana kubva kusangano reOperation Florian rwakakosha zvikuru kuchitariswa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika, vachitiwo rubatsiro urwu runoita kuti guta ravo rifambirane nemamwe maguta pasi rose munyaya dzekurwisa moto.
Training yetinowana from Operation Florian e-training yaka naka chaiso because mafiremen edu nema ambulance technicians edu anenge achiwana ma skills etisina pano apa.
Paspe ukama nesangano re Operation Florian, kanzuri yeguta rebla wayo, yave kushanda ne mamu makanzuri mamwe madoroba mnyika. Uye kwe maviki maviri apfura, vamwe vashandi vezo motoe makanzuru aya, vange wachita zvidzidzo zvakasiyana siyana, zvineche kuita nekudzivirira moto. Vakumbulani Ndlovu, avo vanove mumwe mushandi wekanzuru reguta rebulawayo, vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru nezvidzidzo zvavakawana uye vave neshungu dzekushandisa zvavakadzidza kuti vabatsire vagari vemubulawayo.
Zvandadzidza paFlorian ndezvekudzidzisa ruzhinji kuti vangadzivirira sei moto, and putting myself on the block kuti community at my time, at my expense, nchaidzidzisa kuti todzivirira sei moto.
Rubatsiro rwawanikwa nekanzuro yeguta rebulawayo kusvika pari zvino rwakakosha madhora anopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vamwe vadzidzi vepa Midland State University vachiri muchipatara Mugweru zvitevera kurohwa kwavakaitwa nemauto nemusi wemugovera pachikoro ichi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Students Union uye vari mudzidzi pachikoro ichi vaAlistair Pfunye vanoti hachisi chokwadi kuti pane vadzidzi vakadenha vemauto zvakazoita kuti varohwe. VaPfunye vanoti vadzidzi vazhinji vari kuhwanda uye vari kutyira upenyu hwavo, zvaita kuti vataure nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti rivabatsire kuchengetedza kodzero dzavo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navapfunye nezvenyaya iyi.
Vadzidzi ava vakarohwa yekampeni yedu yatiri kuita yefees down. Inenge iriyo iri kuadresa maissues evadzidzi vari kubhadhara fees, vari kuattachment. Kuda kuti fees iya iscrape because haisi kubhenefita vadzidzi aya havana mari plus zvechitika zvezvekuti iyo kana vari kuattachment havashandisana library neinei but vanongobhadhara full fees. And kampeni iyoyo inenge ichialso adressa kuti fees inofanira kudzika tichitarisa paikonomi irimo munyika. So taachida kulaunch that campaign sata ine meeting yekustrategiza kuti what are the strategies atogona kushandisa pacampaign iyoyo. Then I think pazoita munhu akazotengesa information akabva audza vanhu vemilitary intelligence akabva asenda vanhu vamba varova mastudent four achipinda mugate cause mifini yedu yanga irikomanheye kumaei.
Makakwanisa kuenda kunotaura kumapurisa here kana kuti zvakamira sei? Pane mapurisa akambouya here achiona kuti pakamira sei pacollege apa?
Kesi yakanoripota kati ripoti takaisa plus taengeja Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuti at least we are able to take the military to court nekuva idzo invade campus yedu.
Tiri kunzwa kuti pane mumwe mutauro wekuti pane vamwe vadzidzi vanga vaenda vakanodenana nemasoja, pane chokwadi here?
Hainhema vakutoya kufabricata nyaya kuti vaklile seti inogara ine excuse. Vanhu ava vanga vachitouya kumeeting because one of the person akarohwa nonzi Brian ndichepesen wezinhaso kusei kumaresidensi.
Pari zvino pane vamwe vachiri muchipatara here uyezve vangani vakakuwara?
Vakarohwa 12 then kwarohwa 12 vamwe vakaita maminor injuries but vakaita bad injuries devava vemapicture 3. Saka hanichitaura izvezvi kuti vasikana vatoendesa chikafu ikoko. Kati kuno kukamba zvatiri kuita makombrades aruti tofanira kumacha at least one of the barracks to show solidarity nemacombrades.
Saka izvi muri kufunga kuzviita rini?
Tinochiona because takamira kuti ava vakabuda toenda navo ikoko vovaona vanhu vakavarohwa sazvogona itika mangwana kana kusora mangwana.
Pari zvino ipo pacampus pakamira sei? Tatiri kunzwa kuti vamwe vaamboenda kunohwanda.
Totaura vamwe mastudents ari kutoshiya kusvika pagedhi recampus. Vanhu vari kutonifonera kuti ndiripi because akaudza nyangwe sefiti yangu especially nyangwe vamafino students aiya kumeeting akabva mamwe akatokwira akaenda kudzimba dzavo.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe National Students Union uye vari mudzidzi pachikoro cheMidland State University vaAlistair Pfunye vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuGweru. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAlshabab makumi matatu vakaurayiwa nemauto ehurumende yenyika iyi uye vachibatsirana nevarwi veAfrican Union muguta reJuba. Vamwe vagari vekuzvichava nemudunhu raishe mapanzure vanoti makambani akaita seZimasco neZim Alloys uye vamwe vari kukorokoza nekuchera chrome mudunhu ravo vari kuisa utano hwavo parumana nzombe sezvo vachisvibisa nharaunda pamwe nekusiya makomba nenjodzi kuvanhu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vemigodhi midiki ava vari kusvibisa nharaunda yavo pamwe nemvura. Amai Eunice Charamba Hove vanoti makurukoza aya ana zvimbuzi izvo zvinoita kuti vasiye zvinhu zvakadai semakondomu pachena aya anozotambiswa nevana venzvimbo iyi.
Vanhu vanoshanda mumapisi vaya vanoisa makondomu maused condom vana vanotora vachiita mabaloni vamwe vanodambura chisamarini then mombe dzodya mapepa ayaya maplastic plazivo mvura ikanaya handi inoerera ichinda mudhamu moshandiswa navanhu vese.
Vagari ava vari kupomerawo mhosva kumakorokosa ekusiya makomba asina kufushirwa izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu nehwezvipfuwo parumana nzombe. VaFortunate Siziva ndemumwe wavakapinda tsaona yekudonhera mugomba rakasiyiwa nemakorokosa aya vachiti vakakanganisika mapapu pamwe negumbo.
Ndingati kufa zvandakuvara handichakwanisi kuti ndizvibatire mabasa anorema kana kuti okuti ndingatoti ndingatoforera basa kuti ndishandire mhuri yangu. Then chimwe chinhu chakuitika ndechekuti indava partially blind handichanyatsoona zvakanaka naka. Ndezvimwe zvazvakandikanganisa.
Vasilingani Sonyati mumwe mugari wemunharaunda iyi vanoti vanotyira upenyu hwevana vavo sezvo nzvimbo yavo yazara makomba. Muna 2012 mumwe mwana asambofa akadonhera mugomba akafa. Vanyati vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai vanochera chrome ava vafushira makomba mushure mekuchera.
Tinokumbira vanhu vanomaina vese kana vachichera chrome ngavavhare makomba nokuti anotikanganisira mhuri dzedu zvikuru vana vanorisa mombe nevanhu vanenge vachifamba makomba aya vanowira usiku kana kuine rima. Saka tokumbira kuti wese vanenge vachimaina vadi vakwanise kuvhara makomba.
VaMartin Mapfumo kanzura weWard 3 vanotiwo makomba ari kucherwa aya idambudziko guru. VaMapfumo vati vagari venzvimbo yavo vari kufa kukuvara kana kurasikirwa nezvipfuwo asi vakati vari kutadza kugadzirisa dambudziko iri sezvo vanochera ava vasingagari panzvimbo imwe chete kwenguva yakareba.
Nyaya dzacho dzinotibata asi zvokuita chai chaizvo kuti tingazvigona sei tinova zvichinetsa nokuti vazhinji vacho vanenge vachera havazorambi vari panzvimbo imwe nokuti vachisiya makomba ava vanenge kuti vakachera saizvi vosiya voinda asi pasina zvakamboti tichaona kuti tichafamba sei kuti tiitire sei pane poda dzimwe mari dzakawandisa poda malawyers poda chi asi ivo vasina kana mbasiya vaita chimwe chinhu.
Vagari vekuzvishava navo vanodembawo kuti dai vaona masangano akazvimiririra anogona kuvabatsira nezvekushandisa kuti vafushire makomba aya vagoshandisawo nzvimbo dzakakanganiswa idzi zvine pundutso. Vanoti vanokwanisa kurima michero nezvimwe pane makomba aya akanga afushirwa. Mune rimwe gwaro rakabudiswa nesangano rinoona nezvenharaunda reZimbabwe Environmental Law Association renowned from the Great Dike to the Great Threat, sangano iri rinoti vanhu vemunharaunda mune zvicherwa vanofanirwa kushanda pamwe chete nevanopa marezinesi emigodhi kuitira kuti vemugodhi ava vasei vagadzirisa nzvimbo dzavanenge vachera zviwanikwa. Asi chinonetsa ndechekuti vamwe vanongoita zvekukorokoza vasina mvumo. Vamwe vari kucherawo zviwanikwa izvi vari kurasikirwa neupenyu kana migodhi yacho yadhirika. Mutevedzeri wegurukota rezvicherwa Fred Moyo vanoti vanochera zviwanikwa vanofanirwa kusiya vafushira makomba sezviri pamutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane ndene Patricia Mudadigwa.
Munao dzemitambo vatsigiri vemitambo muZimbabwe varikachikamadzwa nemaroerwo akaitwa Charles Manyuchi mumutambo wake wekudzivirira bhandi rake reSilver World Boxing Council. Mutoreri wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipanyaya inotevera.
Nanhasi vatsigiri vemitambo muZimbabwe varikukatyamadzwa nezvakaitika kuna Charles Manyuchi, uyo akadamburwa maminitsi maviri nemasekonzi makumi mashanu nematanhatu munharaunda yekutanga naKwadratilo Abzarov wekuUzbekistan ndokutorerwa bhande rake reWorld Boxing Council reSilver. Mifananidzo yemutambo uyu yazara murunare mbozha dzevakawanda muZimbabwe avo vasiri kunyatsobvuma kuti ndiManyuchi wavanoziva here uyo ari kupunzirwa pasi zvisina tsarukano. Vamwe ndivo vari kuti Manyuchi aive asina kunyatsogwinya zvekunorwa mumutambo uyu. Vamwewo ndivo vari kutaura zvimwe vachinenedzera nyaya dzekubheja zvisiri pamutemo, asi chokwadi ndechekuti Manyuchi haasisina bhande raive anaro reSilver. VaRobert Mpanduki avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti vari kurwadzikana zvikuru kuti Manyuchi haasina bhande iri, sezvo vanga vachitarisira kuti gore rino aizotora bhande repamusorosoro regoridhe iro rina Keith Tuman wekuAmerica.
Akarohwa first round, akachohwa chibhakera chimwe. Tarwadziwa chaizvo kuti andakafungidzira kuti achasumudza flag yeZimbabwe.
Asi Manyuchi, uyo ane makore makumi maviri nemanomwe, achiri nenguva yekukwanisa kugadzirisa pasina kuita zvakanaka nekurwira pamwe nekutora zvekare bhande rake raiva naro. Zvakamira zvakadai, vatsigiri venhabvu havasi kufara zvekare mushure mekubuda muNational Sports Stadium nezuro vachigunununa nematambiro akaita chikwata chemaWarriors icho chakaita mangange 0-0 neZambia mumutambo wekuedzana masimba. Chokwadi ndechekuti Zambia ingadai yakakunda nezvibodzwa zvakawandisa dai vasina kutambisa mikana yakavakawana, uyezve dai pasina mubati wepagedhe wemaWarriors Edmos Banda uyo akamuka chibhebhenenga. Asi murayiridzi wemaWarriors Norman Mapeza anoti achitarisa kuti chikwata chake chakagadzirira kwemazuva maviri chete vatambi vake vakaita nepese pavanogona.
Tarisa kuti takangosangana mazuva mashoma pfuura, I think vazama nepaso pavanogona nezvaita muzvara nhasi.
Mapeza akawedzera iye kuti kusauya kwevamwe vatambi vaive ashevedza pamutambo uyu kwakakanganisa zvekare marongero ake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika, tichitarisawo kupambwa kwakamboitwa muzvare Justina Mukoko uye nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekuzvidza Dare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro ratura mutongo wekuti vaimbova gurukota rezvevasori vaDidmas Mutasambune vanokwanisa kuendeswa kumatare edzimhosva vachinotongwa nemhosva dzavanonzi vakapara vachiri muhurumende. Amai Grace Mugabe vopomerwa mhosva yekuzvidza Dare repamusoro nekutuma mapurisa kuti apwanye dzimba dzevanhu vari papurazi remanzou. Vakawanda munyika votaura nezvekurohwa kwaCharles Manyuchi mumutambo wetsiva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksi yaimina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.